ndinongotyisa kuti chaicho unowu wakasvika mukwekwe saizvozvo ende zvinosiririsa tine urongo nokurasika kukaitika upenyu mudhara wedu wataisa zvikuru muno mukwekwe asi zvinoratidza kuti taatanyaya kurelaxawo senyika taita lower guard yedu panyaya yecovid-19 chinatsa kuziva kuti kuindia kuri kubhebha chinatsa kuziva kuti dzimwe nyika dzakaita semaUK nedzimwe nyika vatovhara miganhu yavo kuti vanhu vari kubva kuindia vasapindepinde vasina kuitawo quarantine isu tatisati tazviita takangomirira kuti titange tawana kesi nekushayika kwemunhu tisati tatora action asi ndinofara kuti zvehurumende yazozviona zvavakodzera kuti kutorwe action panyaya iyi
tichiona kuti munhu iyeye anogona kunge akasanganawo nevamwe vanhu vakatowanda utachiwana husati hwaonekwawo zvii zvamungataura panyaya yecontact tracing
ndo njodzi huru iripo iyoyi nokuti pavakaita contact tracing tinoziva kuti vakapublisha kuti pana vamwe vanhu 8 or so vakawanikwa vari positive utachiona humwe chete ihwohwo vanga vasangana nemushakapfuyu but handina shuwa kuti beyond ivavo vakaitawo contact tracing immediate contacts dzemunhu akashika pakazoitwa contact tracing here yevamwe vanhu ivavo 8 vane vavo vavanosangana navo ndo pane nyaya hombe yekuti izvo community transmission ndoichatigarisisa pasi kana tikasanyaya kuita community testing yakakwana tisazongona guta rese nenyika yese yaakubheba saka tokurudzira ipapo kuti ngavaite contact tracing yakasimba beyond zvavakaita ipi zvichitenderera around index case yedu
tichiona matanho aziviswawo kuti vanobva kunze vachange vachizogariswa kwavega kuquarantini vachizvibhadharira nezvimwe zvakadaro matanho amunoona here angaita kuti avharire kunze denda irori kana utachiwanawo
redanho rakaoma zvikuru tinonzwira sisiwo vacho vari kuuya nokuti makosti acho anogona kunge akati kwirei asi hapana zvokuita nokuti kuti tikontene denda iri tofanira kutoona kuti vanhu vauya vanogara muquarantini mazuva akatariwa ivayo vachitestiwa vozorelisiwa taane shuwa yekuti havana utachiona tikasaero chinopararira chechipiri ndechekuti danho iri richaitisa kuti vanhu vasangouye nhando nhando kubva kuindia vachisvika kuno achatanga afunga kuti ndiri kufambirei toridusa nhamba yevanhu vanouya kuuya vari siriasi vanotori nezvo zviri siriasi zvavanoda kuzoita kuzimbabwe chete panguva ino nokuti chirwere chinoziva kuti ndechemazuva mashoma its not going to last forever zvichapera vanhu votanga kufamba zvakanaka saka ngazvipere mune zvakanaka
zvamungakurudzira kuti vana vezimbabwe pamwe nehurumende vange vachiita kurerutsa ndima
nyaya huru yequarantini yavaisa inyaya yakanaka hurumende inogona kubatsira zvakare vanhu vacho vari muquarantini kubvisa makosts avo pane zvavanogona kuita panzi pokuti vanhu vagare mumahotera vanogona kuita designate dzimwe nzvimbo dzakachipa dzokuti vanhu vaite quarantini vari asi dziri nzvimbo dzino utano hwakanaka chechipiri matanho atagara tichitora ekudzivirira covid-19 ngatiregei kuita lower guard yedu ngatiregei kuvara pamatanho esocial distancing kusaungana-ungana kupreventa masuper spreader events michato mariro nezvimwe zvakadero tiri kumachechi tichiungana tiri vashoma nyaya yekugeza maoko hand hygiene nyaya yekukosorera zvakanaka takadzivirira negokora redu nyaya dzese idzodzo dzokupfeka mamaski nezvimwe zvakadero ngatisakanganwa izvo zvatagara tichitaura nezvazvo kudzivirira denda iri tikadero tinokunda.